Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 16 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi mapurisa otatarika kuroverera vaJob Scala navaGodfrey Stole veTriple C nemhosva panyaya yekuti vakapesvedzera mhiri Jonga kunyatsime
tichingori patakagara tiri pekuti vasikala hana mhosva yavakapara zvakare hapana humbo hunotaridza kuti pane mhosva yakaparwa ndo zvichiri kungobuda sekutaura kwatakaita kubva pakutanga
madzimai otaura matambudziko aari kusangana nawo munyaya dzezvematongerwo enyika nyanzvi dzodzeya danho rebhanga reReserve Bank of Zimbabwe rekuti harina kuwana humbo hwekuchuchisa vanhu vakabuda paAl Jazeera vachitenda voga kuti vanoita zveuori pakutengesa goridhe iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC kutongwa kwenhengo mbiri dzedare reparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala vanomirira Zengeza West navaGodfrey Stole vanomirira Chitungwiza North kwaenderera mberi nhasi mupurisa ari kuferefeta mhosva yavari kupomerwa achiti haana humwe humbowo panyaya iyi vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vaite zvemhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali gore rapera Frank Chikore anotipa nyaya iyi
vachibvunzurudzwa navaharrison nkoma vana vegweta riri kumirira vasikala panyaya iyi mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaedmore ng'anga vaudza dare kuti havana humbo hunoratidza kuti vasikala navastole ndivo vakatakura vanhu nemotokari dzinonzi dzakashandiswa pakaitika mhirizhonga kunyatsime mushure mekupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare ali asi varung'anga vati mapepa emhosva edzimwe nyaya dzavati dziri mumatare anoburitsa pachena kuti vaviri ava vakapara mhosva sezvo vachiti pane vhidhiyo ichazounzwa pamberi pedare inoratidza vasikala vachitaura zvakazokonzera kuti vatsigiri vebato ravo vakande zvigodho nematombo avanoti akakuvadza vamwe vanhu kunyatsime vanosanganisira vatsigiri vezanu pf vavaramba kudoma mudare izvi zvabva zvaita kuti vankomo vasvitse chikumbiro kudare chekuti varung'anga vaunze mapepa aya kudare icho chatambirwa nedare asi varung'anga pavauya nemapepa aya varamba kumasvitsa kudare vachiti zvinozovhiringidza kufambiswa kwenyaya idzi mumatare vachibvunzurudzwa navaoliver marwa vano vegweta ravastole varung'anga vati vasikala chete ndivo vari kubuda pavhidhiyo vachiti vastole havamo muvhidhiyo ravari kushandisa kupomera vasungwa ava mhosva varung'anga vatiwo hapana kana pavakambotaurwa nezvavastole muvhidhiyo iyi asi varung'anga vati vastole ndivo vakatsvaga motokari dzekutakura vanhu vanonzi vakapesvedzerwa navasikala kuti vaite zvemhirizhonga nokudaro vakaona zvakakodzerawo kuti vavapomere mhosva imwe chete vari vaviri vachiti kutakurwa kwavanoti kwakaitwa vatsigiri vetriple c navastole kunoratidza kuti vaviri ava vaiva nerimwe chete rimwe remagweta avasikala vajeremaya bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare
nyaya yavasikala navastole yaenderera mberi vachuchisi vaunza mufakazi wavo wekutanga vaedmore ng'anga ndo vanga vari kupa uchapupu muzuva ranhasi vapedza kupa uchapupu hwavo saka nyaya ichaenderera mangwana dare rave kunzwa uchapupu huchabva kuna gift mutamba anova iye akaferefeta nyaya iyi
vabhamu vati zviri pachena kuti mhosva iri kupomerwa vasungwa ava mubikirwa
tichingori patakagara tiri pekuti vasikala havana mhosva yavakapara zvakare hapana humbo hunotaridza kuti pane mhosva yakaparwa ndo zvichiri kungobuda sekutaura kwatakaita kubva pakutanga
Mutongi wedare amaita fadzwa miti vati nyaya iyi godzoka kudare mangwana apo hurumende yakatarisirwa kusheredza mufakazi wayo wechipiri. Vasikala navasitole vakasungwa zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanu PF vapayas jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Madzimai anga achisangana muHarare pamusangano wanga wakarongwa nesangano reAfrican Women Leadership anoti pane zvimhingamupinyi zvakawanda zviri kuakanganisa kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi madzimai aya ati vakabatana vanokwanisa kukunda. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe ataura pamusangano uyu ndeamai Resta Dzvinyangoma vanova kanzura vachimirira ZANU-PF uye vari mutevedzeri wasachigaro wemurewa Rural District Council avo vati madzimai haasi kuwana rutsigiro rwakakwana.
Isu semadzimai hatitsigirani. Torire nhau hatitombozivi kuti vanowanika kupi.
Mutevedzeri wemutungamiriri webato reMDCT amai Paulina Mpariwa vati madzimai haana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunyatsokwikwidza musarudzo.
Matambudziko mazhinji anowanikwa ndeekushayikwa kwemari.
Mutungamiriri webato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance amai Elizabeth Valerio vatiwo pane zvakawanda zviri kupa kuti madzimai asapinda mune zvamatongerwo enyika.
Challenge guru ndeyekuti vadzimai, you know, tinotya kuti tipinde mupolitics pane zvinhu zvakawanda zvatinenge tichitarisira tichitotya kuti tichapesana neviolence for example.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economist and African Democrats kana kuti LEAD amai Linda Masarira vati vavhoti vanofarwa kurega zvekutuka nekunyomba madzimai sezvo zvichizoguma zvavaudza moyo vorega kupinda mune zvematongerwo enyika.
Zvakatikoshera zvakare kuti siye tsika yekungotuka vanhukadzi vanoita zvematongerwo enyika. Ndicho chinhu chikuru chinoita kuti vakadzi vazhinji vasada kupinda mune zvematongerwo enyika, inyaya dzekutukwa nekushedzwa mazita anoderedzera.
Mumwe mudzidzi uye ari mumwe wavatevedzeri vejunior parliament Trish Mugwadi ati anodawo kuti vechidiki vadzidziswe zvematongerwo enyika.
Izvozvo tinowana kuti vakadzi vazhinji avawanenge vachii vari mupolitics haisinawo yekuti avana havazvizivi, but inawo yekuti vakashayiwa kudzidza vachiri vadiki.
Mukuru weZimbabwe Gender Commission amai Virginia Mwanigwa vashora mapato ezvematongerwo enyika vachiti havasi kutevedzera bumbiro remutemo pakuwanisa madzimai mikana wakaenzana.
Nyaya yediscrimination ichiriko, tichiri kuona kuti kunyange imo mumapolitical parties vanotaura zvavanotaura kuti tinozvipira kuita zviri mubumbiro guru remutemo, asi patinenge takuenda kusarudzo kuchero pamalista avanoburitsa tinoona kuti vanenge vasina kukwanisa kuti pave nekuyananiswa kwemukana.
Munyori mubasi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati musangano wemazuva maviri uyu wanga wakakosha pakusimudzira madzimai.
Njero mukatarisa zvataka mamiriro atakaita isusu muno muZimbabwe, malevels ese kubvira kumalocal authorities even pamaMP level, you find kuti representation yedu ichiri pasi pasi zveshuwa in terms of madzimai.
Vati musangano uyu wapawo mukana wekuti madzimai ari mune zvematongerwo enyika vasanganewo nevamwe vavo vakabva kunyika dzakadai seAngola, Botswana, Malawi, Namibia, Seychelles neTanzania kuti vapane pfungwa dzekuti vangawaniswe sei mikana munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vaine matambudziko akada kufanana. Nyika muAfrica kuda nepasi rose yakwanisa kunyanyosimudzira madzimai Rwanda ine nhengo dzinodarika 66 kubva muzana kana kuti 66% dzinova madzimai uye zvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50% vari mudare remakurukota. Madzimai gumi chete munhoroondo yeAfrica ndiyo akwanisa kuva vatungamiriri kana kufanombubata chigaro chemutungamiriri wenyika. Amai Ellen Johnson Sirleaf wekuLiberia ndivo vakave mutungamiriri wenyika wokutanga wechidzimai kusarudzwa nevanhu. Musangano uyu wakatanga nezuro ukapera nhasi wakakokerwa neAfrican Women Leadership Network yakabatana nemamwe masangano anosanganisira UN Women, UNDP, Zimbabwe Council of Churches, Women Coalition of Zimbabwe, African Union nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Rutendo Mawere.
marketing board kana kuti GMB nasiyazisa dare reparamende kuti kunyange hazvi yakapedza kubhadhara varimi mari yegore mwaka wadarika inoda kuti igare ine mabhiriyoni zana emari yemunyika kana kuti 100 billion dollars zemunyika nemiriyoni yemadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara varimi paine nguva sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Achitaura matano ari kutorwa neGMB kuti varimi vabhadharwe paine nguva kukomiti yeparamende inoona nezvekurima, mukuru anoona nezvemari muGMB vaClemens Guta vati zvakakosha kuti vagare vaine mari muhomwe kuti vabhadhare varimi nenguva.
We have requested for a float of 1 billion and 1.5 million. This is
takatokumbira float yemadhora 1 billion emuno ne 1.5 million yemadhora ekuAmerica kuti tikwanise kubhadhara varimi paine nguva kuti vashandise mari yavo ichine simba.
Vaguta vaenderera mberi vachiti kutanga mwaka uno vachashandisa mari yavanowana pakutengesa chibage kune makambani anogaya hupu nemamwe kubhadhara varimi uye imwe mari ichabva kubazi rezvemari. GMB inotenga chibage nemadhora mazana matatu nemakumatatu nemashanu ekuAmerica patani kana kuti US $335 asi murimi anopiwa mazana maviri ari madhora ekuAmerica uye zana nemakumatatu nemashanu ari madhora emuno anoenderana nemutengo wemari kumabhanga kana kuti Interbank. GMB inotengesa chibage nemadhora mazana matatu nemakumatanhatu nemasere $368 patani uye mazana maviri anenge ari madhora chaiwo ekuAmerica zana nemakumatanhatu nemasere ari pamutengo weInterbank. Nengo dzekomiti iyi dzakaita sava David Tekeshele MDC dzaratidza kusafara nemaitiro eGMB dzichiti hazvibatsiri kubhadhara varimi nemari yemuno yave kurambwa nevakawanda. Mukuru werimwe sangano rinomira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vaudza Studio 7 kuti hapana chikonzero chekuti murimi ade kutengesa chibage chake nechikwereti sezvo mari munyika iri kushaya simba.
Mafarmers havasingoproducer nekuti vanoda kungoendesa kuGMB, vari kuproducer nekuti vari kuda mari. So if they can't get that money, zvimwe zvese dzangova ngano techingoudzana hedu ngano.
Vaenderera mberi vachiti zviri kuitwa neGMB zviri kudzorera shure mabasa ekurima munyika. Sachigaro vekomiti vaJustice Mayor waJajena vati tondo rinouya vachaita mumwe musangano zvikari neGMB nebazi rezvekurima pamwe neremari apo vari kuenderera mberi neongororo yekubhadharwa kwevarimi munyika. Zvichakadai, sangano reWorld Food Program nhasi rapa bazi rezvekurima makombiyuta emhando yeAndroid tablet mazana matanhatu nemakumatatu nemashanu kuti ashandiswe nanamudhumeni mubazi iri pakusimudzira mabasa ekurima munyika. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muWFP vaRoberto Bolini vati matablets aya achabatsira kuti madhumeni afambise mashoko pakati pavo varimi nemuzinda webazi iri kuHarare. Mumwe mukuru mubazi rezvekurima muzvinapundo Obed Chiri vatenda WFP vachiti matablets aya anobatsira zvikuru pazvinhu zvakaita sekufambisa mashoko paine nguva pamusoro pezvirwere pamwe nedzidziso dzinogaroitwa nemadhumeni. Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vatiwo zvaitwa neWFP zvakakosha chose vachiti matablets aya anofanirawo kushandiswa kuendesa zvichemo zvevarimi kuhurumende.
Kubuilda capacity yemadhumeni kuitira kuti madhumeni agone kuprovida service on time nekuita relay information on
Zimbabwe inotarisira kuwana matani mamiriyoni maviri nezviru mazana mashanu zvechibage uye GMB ichatenga matani zviru mazana mashanu chete kubva kuchirongwa chePresidential Input Scheme nevarimi vakashandisa mari dzavo. Chimwe chinenge chasara chichatengeserwa vemakambani nemabhanga akatsigira varimi nemari akaita seAFC neAgroyield. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vechidiki vakawanda munyika vanoti havazivi zvakawanda zviri mubumbiro remitemo yenyika iro rinochengetedza kodzero dzavo munyaya dzakawanda. Mutorodo wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo bumbiro riri kushandiswa munyika rakaparurwa makore gumi adarika, dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vanhu vashoma kusanganisira vechidiki vanoziva zviri mugwaro iri. Vanotungamira zvirongwa musangano rinoshanda nevechidiki, National Association of Youth Organizations, vaMcDonald Munyoro, vanoti ichokwadi kuti vechidiki vakawanda munyika havazivi kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo.
Nyaya yekuti vechidiki vazive bumbiro remutemo inyaya yakatisarei kumashure, nekuti muzvikoro bumbiro remutemo harisi kudzidziswa. Tikapinda nyange kumauniversity, kumacollege, kumatechnical, hakuna kudzidziswa kubumbiro remutemo. Vazhinji vavo havasati vambosangana nebumbiro remutemo.
Muono uyu unotsinhirwa nevanoshanda nevechidiki vakazvimirira uye vari muvambi wesangano Resource International Zimbabwe, Muzvare Nyasha Sengai.
Tinoona kuti constitution iyi ichangobva mukupinda vanhu vakadzidziswa, vanhu vakawana macopies econstitution angakaprintwa, kukaitwa maprograms, kukaitwa maradio programs zvakawanda wanda. Zvinova izvo zvinhu zvekuti panguva inoi hakusisina. Saka munoona kuti vana vedu vari kukura kubva kuna 2013 havana mukana wemaprograms, maeducational programs ekudzidziswa kuti muconstitution mumbori nei.
Vanoongorora nyaya dzevechidiki uye vari mudzidzisi pachikoro cheBindira University of Science Education, Dr. Monica Zembere, vanoti mazvokuda mavanga enyora kuti vechidiki havazivi bumbiro remitemo.
Inyaya yekushaiwa hanya, havana kana hanya, nekufunga futi kuti bamwe bumbiro remutemo rinoshandiswa nevanhu vari muhurumende, mapoliticians. Bhuku iro riya rakanyorwa bumbiro remutemo racho hard copy haarizivi, chero kuenda paWhatsApp kana kuenda paInternet kuti aritsvage anenge asina, nokuti havana hanya naro.
Dr. Zembere vanoti kuzaziva bumbiro remutemo kunopofumadza vechidiki.
Zvaunofanira kuwana kubenefita iwe wacho hauzviwani, nokuti hausi kuzviziva kuti ndezvako. Vaya zvino vanoziva nezvebumbiro remutemo vanenge vakuita zvavanoda nemi, nokuti inovata hamusi kuziva.
Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvemitemo muzvinafundo Love More Madhuku vanokurudzira veruzhinji kuziva bumbiro remitemo, asi vachitiwo magadzirirwo akaitwa bumbiro iri ndiwo mudzi uri kuita kuti risatambirika.
Harina kungerire people driven process yaya kuti munhu anofill out ivhiri kumudzimba kwavo vabereki vavanhu zvavachi tagadzira constitution nevertheless vanhu ngavangoriziva.
Kunyange mugore ra 2018 hurumende yeZimbabwe yakaita kuti bumbiro remitemo riwanike mumitauro gumi nenanhatu inoshandiswa munyika zviri pamutemo, vakawanda vechidiki vanoti havaizivi mitemo iyi. Mukuru wesangano rinodzidzisa veruzhinji pamusoro pemitemo reZimbabwe Civic Education Trust, Muzvare Mavis Kalumbu, vanoti vechidiki vanoda kudzidziswa nezvebumbiro remitemo kuchishandiswa nzira dzechizvino zvino.
Tinofanira kunzwisa kuti vechidiki vanofarirei, sekuti mukanyora rimuchikafamba muchipa vanhu iro ratinoti kopi rebumbiro. Ndiri wechidiki ndingati rinobhowa kuverenga, saka tinoita sei? Vadiki vanowanikwa kupi? Mazuva ano vechidiki vanowanikwa online kunana Facebook, kunana Instagram. Hatinawo here methods atingashandisa anoita kuti bumbiro iroro rive accessible kunzvimbo idzodzo dzavanowanikwa vari?
Bazi rezvemitemo rinoti hurumende iri kuita zvakawanda kudzidzisa ruzhinji pamusoro pezvebumbiro remitemo, kusanganisira dzidziso inopiwa vana veprimary kubudikidza nezvidzidzo zveheritage studies uye kushambadza bumbiro iri munharaunda pamwe chete nepadandemutande reTwitter. Vatungamira inyamakura, avo vanoshanda nesangano reLegal Resources Foundation, vanoti hurumende inofanira kutora matano ekuwanisa vechidiki vose bumbiro remitemo.
Tinokurudzira hurumende kuti isevenzese information centers ari mumadistrict kuti makopi ebumbiro remutemo azenge achiwanikwa nevechidiki zviri pachena.
Ongororo yakaitwa nesangano revechidiki reYouth Empowerment and Transformation Trust muna 2020 yakaratidza kuti wechidiki mumwe chete pavashanu ndiye aive neruzivo pamusoro pebumbiro remitemo ra 2013. Zimbabwe ine vechidiki vanosvika zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana, kana kuti 67.7%. Vechidiki ava vari pakati pezera rine makore gumi nemashanu kusvika pamakore makumi matatu nemashanu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wechikwata chemauto chakapandukira hurumende yemuSudan cheRapid Support Forces, General Mohamed Hamdan Dagalo, vaburitsa mashoko vachiramba kuti vakaurayiwa. Izvi zvinotevera kushandiswa kwendege dzehondo nemauto ehurumende ari kurwisana neveRapid Support Forces muguta guru renyika iyi reKhartoum uye mumamwe maguta akaita seBari neOmdurman. Mukuedza wokubatsira vanhu vemuSudan vari kuyaura nenzara, hurumende yeAmerica neSaudi Arabia dziri kuedza kukurudzira nhaurirano dzekuti vanopa rubatsiro vaite izvi pasina kupinza upenyu hwavo munjodzi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachaenderera mberi nehurukuro nhasi nenhengo dzedare reparamende kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC mukuedza kubuda nechisungo chekuti hurumende yavo itenderwe kukwereta mari yekuti izadzikise zviri mubhajeti renyika. Pane kusawirirana kwakanyanya pakati pavaBiden nevebato remaRepublicans vari kutungamira dare reHouse of Representatives. MaRepublicans ari kuda kuti zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende zvimiswe sezvo vachiti zviri kudya mari yakawanda. Asi vaBiden vanoti mari yavari kuda yakatoshandiswa kare uye zviri kutaurwa nemaRepublicans zvinotoda mumwe musangano wakasiyana nezviri kuda kuitwa nechimbi-chimbi pari zvino zvekuti America ibhadhare vayakakwereta. Chikwereta cheAmerica chadarika matrilioni makumi matatu nerimwe kana kuti $31.4 trillion. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nemagweta anorwira kodzero dzevanhu vanoti zvakaitwa neFinancial Intelligence Unit zvekusunungura midziyo yevanhu vakapfumurwa neAl Jazeera kuti vari kuita uori mukuburiswa kwegoridhe munyika pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba uyewo nezvakaitwa nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda zvekurambidza paramende kuferefeta nyaya yehuori iyi zvinoratidza kuti nyika haisati yave nechido chekurwisana nehuori. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutambasere vanoti danho reFIU iri rinoratidza kuti Zimbabwe ichiri kugamuchira uori neumbavha pachinzvimbo chekurwisana nazvo ichivaka nyika.
So kana takatarisirwa kune dzimwe nyika tisu vaya vanenge vachinzi tiri high risk pakuti tinogamuchira umbavha, izvi zvichaita kuti nyika dzakawanda dzisada kushanda neZimbabwe, nyika dzakawanda dzisada kushanda nemabhizinesi anenge achishandira kubva kuZimbabwe, nekuti vanoziva kuti munyika medu tinochengetedza humwori, tinochengetedza mbavha.
Izvi zvinotsinirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere avanoti Financial Intelligence Unit yakapedzera miseve kumakunguo nekutsvaga uori kumabhanga iyo ichiziva zvayo kuti mari idzi dzakanga dzisiri kuchengeterwa kumabhanga.
Hapana investigation yaitwa, zvinhu zvangovharwa. Paramendi zveyovhara kuti maparamendarians vabvunze nyaya yekutengeswa zviri pamutemo kwegoridhe redu. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu havasina munhu anovamirira, vanhu vasara voga.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvinoshamisa kuti mavhidhiyo eAl Jazeera akaburitsa pachena kuti mari dzose dzaiwanikwa muhuori uhu dzakanga dzisiri kupinzwa mumabhanga, asi boka reFinancial Intelligence Unit rakaferefeta vanhu ava kuburikidza nepfuma dzavo dziri kumabhanga.
Saka zvakangofanana nokuti munhu achitaura kuti ini mari yangu ndinoiviga musokisi handiivigi muchikwama. Isu tondotarisa kuti chikwama chako chinei, hachina kazvirimo. Saka kusunungurwa kwaitwa vanhu ava hazvirevi kuti mhosva havana, hazvirevi kuti zvavaitaura mumadhokumendi ari imomo handizvo zvinoitika. Vanogona kunge vasina kupara mhosva ipapo pane zvavaiita izvozvo, asi vaitaura mafambisiro avanoita mari zvisiri mumabhangi, zvisiri pamutemo wokufambisa mari.
asi gweta munyadzo zvoupfumi vari nhengo yebato rezanu PF Dr. Simba Mavhaza vanoti hapana chakakanganiswa neFinancial Intelligence Unit pamwe neparamende vachiti izvi zvinoratidza kuti munyika munotevedzwa mitemo.
Izvi zvinoratidza kuti mutemo muZimbabwe uchiri kushanda nekuti vaongorora vakaona kuti hapana umboo wekuti pane mari yakabuda kana yakapinda muZimbabwe. Hakuna umwe umboo unoratidza kuti vanhu ava vane mari dzavakaviga mudzimba kana mumadhunduru. Zvoratidza izvo kuti Zimbabwe haingomhanya nemheremhere inenge yataurwa nevatori venhau.
Financial Intelligence Unit yakazivisa kuti yaishanda yakabatana nemapazi ehurumende anorwisana nedzimhosva pamwe chete neuori. Zvimwe chetewo navamudhenda vakati havaiona chikonzero chekuti paramende iferefete zvakare nyaya dziri kuferefetwa nemapurisa pamwe neZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission amaitandiwe Tando Mlovani vaudza Studio 7 kuti vachiri kuferefeta nyaya iyi uye havaburitsi zvavanenge vachiwana.
Tichiri kuongorora ese patinoongorora hatiburitsi nyaya kuti iri papi nekuti ndizvo zvinovhiringidza kuongorora kwedu.
Vamwe vakadomwa neAl Jazeera asi vasina kuferefetwa neRBZ vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vemhuri yavo uye muzvare Henrietta Rushwaya vanove mukuru weZimbabwe Mining Federation. Asi mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba vakati zviri kutaurwa neAl Jazeera kutungana kwembudzi. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection nhasi na 8 PM Manheru tiri kutarisa danho reReserve Bank of Zimbabwe Financial Intelligence Unit rekuti harina umbowo hwekuchuchisa vakabuda panhepfenyuro yeAl Jazeera vachitenda kuti vanoita zvouori mukutengesa goridhe uye kucheneswa kwemari inenge yakasviba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisei WhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Dzinodzokorera zvakare WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa otatarika kuroverera vaJob Scala veCCC pamwe chete navaGodfrey Stole panyaya yekuti vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime. Madzimai otaura matambudziko ari kusangana navo munyaya dzezvematongerwo enyika izvo zviri kuita kuti vamwe vatye kupinda mune zvematongerwo enyika. Nyanzvi dzaziya danho rebhanga reReserve Bank of Zimbabwe rekuti harina kuwana umboo hwekuchuchisa vanhu vakabuda paAl Jazeera vachitenda voga kuti vanoita zveuori pakutengesa goridhe nekuchenesa mari dzinenge dzakasviba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murara zvakanaka vateereri, ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngikatshele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 16 Inkwekwezi 2023 ngoprofetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kawuthambanga ufuna abalenkani.
Ngikuthaza abanye omama ukuthi hey asisukumeni asasiso sikhathe sokugeza ubuso sisehlisa sesimele sigezise sigezwe ubuso bethu lathi sikhwezi ukuze lathi sizimele. I-50-50 leyo ayimelanga iphelele nje kukhulumeni.
Abaphatheke kwezombusazwe abesifazana bakhuthaza ukubambisana kwabo ukuze bamelane lenhlupho ezibavimba ukufisa ukuncintisa ekudingweni kwezikhundla zobukhokeli kwezombusazwe.
Ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icubungulwa ngendlela ejulileyo.
Uhlangothi lukahulumende ole-Financial Intelligence Unit luthi akulabufakazi bokuthi badala amacala lapho abakade bephenywa kujaba lwenkohlakalo eyavezwa ngumsakazo we-Al Jazeera. Intengo yempuphu, amafutha, ukupheka lokunye iqhubeka ikhuphuka eZimbabwe ikakhulu ngedola lelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abesifazane abaphatheke kwezombusazwe bakhuthaza ukubambisana kwabo ukuze bamelane lenhlupho ezibavimba ukufisa ukuncintisa ekudingweni kwezikhundla zobukhokheli kwezombusazwe. Lezi nhlupho zikhokela ukuswelakala kwemali yokusebenzisa ekukhankaseni, udlakela olubhekiswe kubomama, ukungatholiswa amathuba okuphuma endabeni lokunye ukuze baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Lezi ngezinye zezibopho ezivunyelenwe ekugqitshweni komhlangano wensuku ezimbili wokubonisana kwabesifazane abaphatheke kwezombusazwe owenzelwe ehoteleni yeHarare International Conference Center owe Intergenerational Dialogue on Women's Politics oqoqwe ngabe African Women Leaders Network Zimbabwe Chapter. Isiphathamandla senhlanganiso eye International Institute for Democracy Assistance, unkosikazi Sifiso Sami Dube, ulandisa ngabakwenzayo kweyabo inhlanganiso ukuthuthukisa lokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe.
Sisebenza lama local government councils, sisebenza nama parliamentarians, ama honorables. But kunzima kukholula ngoba bahlangana lama challenges anjenge ukuswela imali yokukampaigna, ukuswela njalo i-information. Imizekeliso yokuthi baqalile kathesi ukuthi benze ama-nominations for ama-elections alapha eZimbabwe, kodwa kube nzima abanye ukuthi bathole i-information yesikhathi kungayiwa kuma-nomination code.
Unkosikazi Lindani Dube webandla le-MDCT uthi umsebenzi wokuba ngummeli owesifazane kawuthambanga ufuna abalenkani.
Ngikuthaza abanye omama ukuthi hey asisukumeni asasiso sikhathe sokugeza ubuso sisehlisa sesimele sigezise sigezwe ubuso bethu lathi sikhwezi ukuze lathi sizimele. I-50-50 leyo ayimelanga iphelele nje kukhulumeni, kumele kube kulingane okufaneleyo sibili. So mina ende ngizala ngilenkani, angisoke ngabanje umlomo ukuhlala singababotshi umlomo ukuthi khuluma ke khathesi ungakhulumi. Hayi, mina kulokho ngiyakwala, umama wakulezi nsuku umela kwale laye.
Lokhu kusekelwe ngomela ubulawayo edale le Senate unkosikazi Dorothy Molly Ndlovu, yena okhuthaza abesifazane abasakhulayo ukuthi lanxa besizwa lezinhlupho akumelanga besabe likhatshana.
Abadala bayibo abacenta indlela, icentela abantwana ngoba abantwana babe bengayazi indlela. So abadala nxa behamba phambili babe belungile njengoba bona bangena kupolitics bengene bengalalwazi olukhulu, bangene ngenhliziyo zokulwa, bangene ngenhliziyo zokufuthelana. Kukanti-ke kupolitics lakho ngaba njalo kwesinye isikhathi akulalutho oluwinayo. Kuzobuya futhi kwesinye isikhathi lakho ngaba soft kakhulu, kuyahlisa. Kuyamela ube soft nje, kodwa lanxa ubeka izinto zakho ungaziveli ngolaka, kwenzela ukuthi bano oyabe ukhuluma laye naye angagcine esereacta ngendlela engayisiyo.
Umongameli wedale lephalamende labasakhulayo umnumzana uNathi Nyoni uchathisa ngalokho.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi silethwe lathi etafuleni lapho indaba lezi ezikhulunywa khona, kwenzela ukuthi sibekwazi ukuthi nxa usubona umfazi ese edlala indima yezopolitiki ureacta njani wena njengomuntu wesilisa. Na into engithokozele kakhulu ngithola ithuba lokuba kupanel ye, the theme of the panel was engaging men for women's political participation, bengikhuluma kuleyo panel. And nginanzelele ukuthi abesilisa labo badlala indima eqakathekileyo ukufeza amaphupho abesifazane ukuthi befike bedlale iqhaza abafuna ukudlala kwezopolitiki lezombusazwe.
Abesifazane abangenela umhlangano bathi minengi imigoqo ababhekana layo esukela kwezokuswela imali yokukhankasela kanye lakho ukuthi bakhangelelwa phansi njengabomama. Lo mhlangano obuphezu kokubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe uqhutshwe phansi kwendikimba ethi Stimulating Intergenerational Dialogue Between Generations, Shared Responsibility. Ungenwe ngabesifazane abavele emazweni asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, abezokholo, inkokheli yomdabu, inhlanganiso ezisebenzana labesifazane kanye labameli bezigaba eZimbabwe lakwamanye amazwe angomakhelwane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Urhulumente olwe-Financial Intelligence Unit, IFU, luthi akulabufakazi bokuthi badala ngempela amacala labo abakade bephenywa kudaba lwenkohlakalo eyavezwa kumsakazo we-Al Jazeera embikweni owethulwe izolo ntambama ngabe-FIU. Bathi basebenze ndawonye lamapholisa ukucubungula amahlandla amane awe-documentary eye-Al Jazeera ye-Gold Mafia kanye lokusetshenziswa kwezimali zalabo abaqanjwayo kulomfanekiso kodwa abatholanga lutho oluxhumala imali lenkohlakalo. Ngalokho-ke bathi solusethula izijeziso ezethiswa abantu labo ekupheleni kwenyanga edluleyo, kodwa lokhu akwenqabeli abomthetho ukuthi baqhubeke bephenya lolu daba nxa bifisa. I-FIU ithi izaphathisa labo abafuna ukuqhubeka bephenya abagoqela abakwamanye amazwe lapho kuthiwa imali le yafika kumbe yathathwa khona. Izolo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mtenda wenqabele amalunga aleli dale ukubana akhulume ngalolu daba esithi umlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo elizweni abekomishini eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission zakhe. Isikhulumeli sezakhe unkosikazi Thandiwe Mlobane laye walile ukukhuluma okuningi ngalolu daba esithi kuphela lu daba ukukhuluma ngalolu daba kulakho ukuphambanisa uphenywa kwalolu daba ngabomthetho. Ukuhlaziya lolu daba usandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngibona amanyathelo athethwe nguhulumende kumbe i-Reserve Bank kumbe i-Financial Intelligence Unit kungamanyathelo angalunganga ngoba uZulu ufisa ukubona indaba leyi idingisiswa icungulwa ngendlela ejulileyo. Kudingakala ukubana kube le-independent commission ezakhangela lolu daba ngoba masukhalo kayenzane nje hayi azange bekhangelisise kuhle indaba leyi ifuna sibili kube le commission independent kutshengiswe kuma newspaper ama terms of reference ye commission le sibe kwazi ubana i commission le nxa ibiza abantu babiza nini bizobani kube la ama public hearings ukuze sidingisise iqiniso sesibone South Africa i-commission le state capture ukuthi uZulu yabekwazi ukuthi uhamba njani. So mbona uqadhele ukuqala ubana kube le independent commission lelokho okwenziwe independent commission kwaziwe nguZulu ngoba lapha sikhuluma ngomnotho welizwe, asikhulumi ngomnotho womuntu oyedwa, asikhulumi ngomnotho weparty iZANU PF, sikhuluma ngomnotho welizwe esanikwa uNkulunkulu. So kuyabe kuqakathekile in the national interest ubana sibe kwazi ukuthi lokhu kuliqiniso ngakusoqiniso kucubungulwa lugaja mbe icommission emiyodwa e-independent akhona ugaja lukahulumende ngoba kungenzakala ukubana engxenye ugaja lwangakhona kube labanye ayingxenye ye-corruption yangkhona. So mbona hayi amanyathelo lamvumelani lawo. Thina njengoZulu, thina njengabantu beZimbabwe kumele sibe lazi iqiniso ngakhona lokuthi uParliament akasavunyelanga ubana acubungule indaba leyi kutshengisela ukubana uhulumende ufihla ezinye izinto. Nxa engafihli lutho ke ngokuqathekile ubana iParliament ikhulume ngodaba lolu ngoba nxa sibala iConstitution yeZimbabwe ithi iParliament kumele ikhangele vele ibe yilihlo elikhangela ukubana i-executive bi-cabinet isebenza njani.
Kahle kahle ungathini ngawo umfanekiso we-Al Jazeera? Siyabona abanye bathi hayi labula bufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi ngempela okuthiwa bephula umthetho la kanye bakwenza lokho.
Ngibona umfanekiso we-Al Jazeera uyinto ositshengisa kumbe ositshela amanye amaqiniso ukubana umnotho welizwe vele uya ngapi, ulahle kanjani, njalo abahuquluzi bomnotho ukubana ngobani. Ngoba kumgceke njalo kuyazikhanyela ukubana loba silomnotho omningi wegolide asila nzuzo njengelizwe, asila zibhedlela, asila zikole, imigwaqo la iqedakali ngoba kulabantu abahuquluza umnotho. I-documentary ngombukiso we-Al Jazeera iyakuveza khona lokho. Kuyakukathela ukubana sikukhangele khona lokho, uhulumende akukhangele khona lokho, iParliament ikukhangele khona lokho, iZimbabwe Anti-Corruption ikukhangele khona lokho, ingakukhangeli njengehungahunga. Ye, kungaze kube likhungahunga, ikhungahunga langikhona lidingisiswe, sivumane ubana iqiniso kumbe ngamanga kumbe likhungahunga.
Lo mnumzana Thumisane Nkomo incwadi yecubungula ezomnotho elizwe limuzexoxa lapho ecingweni losandekile emhlanga owe Studio 7. Intengo yempuphu amafutha okupheka lokunye ibiwayiqhubeka ikhuphuka eZimbabwe ikakhulu nxa ithengwa ngedola lelizweni. Ngesikhathi uZulu layisola ukuvulwa kwemingcele nguhulumende bethi lokhu ngeke kulungise umnotho welizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology uthi intengo yempahla ikhutshulwa imali yemkambo omnyama.
Ngoba lapho okuwa khona isisindo semali yakithi amabhizinisi lawo bakhweza intengo ukuze benelise ukuyathenga yona lena mali njalo emkambeni ongekho emthethweni. Ukuwa kwesisindo yemali yakithi emkambeni ongekho emthethweni yikho ukubangela kakhulu ukukhuphuka kwentengo zempahla jikelele. Okungabangela ukubana kube lenguquko yikubana uhulumende azame ukubana babanikazi bamavinkile bathole imali yakwamanye amazwe okusemthethweni singathi ku-auction system kumbe ku-interbank rate.
Inkosikazi Melissa Moyo, isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa uthi imali yakuleli ibhidliza amabhizimusi uma umuntu ethengisa impahla ngentengo ephansi.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengiswa, ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe, ngoba ukusebenza kwalo asikuboni. Intengo yethu yebhondi ayisoze ini ngomumo we-economy yethu. Lathi kulapho esiphila khona sizakwenza okusemandleni ethu ukuthi singawe kubhizinisi sigcine izimuli zethu, ngoba siphilela i-hand to mouth.
Unkosikazi Thandeka Mkhwebu, usomabhizimusi wakoBulawayo olevinkili elithengisa impahla ezigoqela amafutha okupheka lesinkwa, uthi ukuze bahlale bekubhizimusi kufanele belandele intengo yokuthenga idola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama.
Izakhamizi kufanele zinanzelele ukuthi silandela ama-prevailing market forces. Okwakhathesi okusenza sivuke sanelisile ukuthi siwode ukuthi kumele sithengise nge-black market set. Singekela ukwenza njalo sizavuka singenelisa ukuthi sibhadale izisebenzi zethu, lama-shelf lawa azavuka e-AMS kubuyele back to 2008. So nxa singathola i-US dollar nge-government rate, hayi siyathembisa lathi uZulu ukuthi esengathola impahla ngentengo ehlileyo.
Umnumzana Philani Ncube, umhlali wakoBulawayo, uthi umumo osukhona elizweni usukhumbuza iningi umnyaka ka-2008 okwagugudeka idola leZimbabwe laba ngumquba.
Intengo yezinto ama-basic commodities akhangela i-cooking oil kwezinye izindawo ngabo 9,000 RTGs kusiya kubo 10,000 RTGs. Ngapha iholo lethu limima zonzwa likhwelanga, izinto zinzima, sazi ukuthi sizosurvive kanjani. Singathi sesibuyela back again 2008. Kalesi nje umahluko ukuthi into zikhona kodwa zibambeka, zithengeki.
Unkosikazi Silivia Chabalala, umbalisi wemaphandleni, uthi baqhubeka besebenza amalanga amabili ngeviki ngenxa yesikhalazo seholo elingeneliyo.
Imali esiyiholayo njengababalisi incane kakhulu, siyahamba esikolo kabili ngeviki ngoba si-incapacitated. Lokhu kubaza abafundi, kodwa akulanto esingayenza, imali esiyiholayo incane.
Incwadi elotshwe iqondiso kwisiphathamandla seZimbabwe Revenue Authority, unkosikazi Regina Chinamasa, unobhala ogatsha olukhangele ezemali kanye lomnotho welizwe, umnumzana George Kubamathanga, uchaze ukuba ugatsha lwezimra lufanele lubhale ngokuphangisa umthetho ovumeza uZulu ukuba ethenge impahla ezisetshenziswa nsuku zonke nguZulu kwamanye amazwe kungelanhlawulo edonswa lugatsha lolu olubizwa ukuthi yi-duty. Kuqala ngeviki ephelileyo ukuthengwa kwempahla enjengokudla engahlawuliswa i-duty. Impahla ezivunyelwe ukungena elizweni zingabhadaliswa i-duty zigoqela impuphu, uchago, amafutha okupheka, ithukela, isepa yokugeza lokuwatsha, isawudo lokunye. Ngokunjalo, iningi labantu lithi libona kungcono ukuyazithengela konke lokhu phandle kwelizwe, loba kuzaba nzima ukuthi bathole imali lula emkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden welaMelika ukhangelele ukuhlangana lomlawuli wedalela ephalamende le-House of Representatives, uSpeaker Kevin McCarthy, kwebandla lama-Republicans namhlanje emzameni yokuthi bavumelane isilinganiso semali engavunyelwa uhulumende ukuthi akhweze ngaso isikwelede selizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa ubike namhlanje ukubana umongameli Vladimir Putin wele-Russia nomongameli Volodymyr Zelensky wele-Ukraine sebevumile ukuhlangana lenkokheli yezwekazi le-Afrika ukuze kuhlaziywe indlela zokuthi amazwe omabili ahlale phansi kucandwe indlela yokukhumisana umlotha. Ukukhuphuka okungapheliyo kwentengo yokudla lokunye eZimbabwe esokukhumbuza uZulu okwenzakala ngomnyaka ka-2008 kuze kugugudeke okumangalisayo idola lelizwe elagcina lilahlwa ngomnyaka ka-2009. Bathi isiphindile emhlonyweni, kubika uGibbs Dube.
Abakubanja elibusayo bathi ukugugudeka kwedola njalo lokukhuphuka mahlana kwentengo yempahla eZimbabwe kubangwa ngamabandla aphikisayo. Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF ngomunye walabo abathi amabandla aphikisayo afuna ukuba uhulumende ahlamukelwe nguZulu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Amatsotsi agcwele ayiwo aphambanisa i-economy yethu. Ma ubona abakhweza izinto, sinanzelele ukuthi yibo abanikazi bezinto abakhweza izinto abafuna ukulawula izinto intengo yazo. Bona besenzani? Akula nto abayilungisayo ngaphandle kwe-sabotage kuphela yabalayo ukuthi izinto zikhuphuke. Ukukhuphula kwezinto lokwana yikuzondisa abantu, ukuthi abantu bazonde i-agenda yabo, i-regime change agenda abalayo. Akumangalisi lokho vele, ungakudinga ukuswele kodwa bathi mana ngikutshele ukuthi ngunika isikhathi lesi kuza ngesikhathi esibi. Anje abantu abesilanda ama-elections. Why kanti izinto zonke ezilayo zihlala zikhuphuka zisuku zonke, zikhuphuka zisuku, zikhuphulelwana izinto? Ngoba mina ngibona ngani into le yenziwa ngabomo yilabo abayibo abalawula i-economy, abayibo abalezinto ezinjengazenezi. So ngokunjalo ke angiboni ukuthi singaba yinto esingabe sihlala sikhuluma ngayo ukuthi abantu besenza kwenziwa ngabomo, lokho into ezenziwa ngabomo. So kumele sikukhangele ngaleyo ndlela konke konoko.
Kodwa okubandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi uthi ibandla elibusayo selehlukelekile ukuguqula umnotho welizwe.
Ukukhuphuka kwamaprice ezweni leZimbabwe akungablenywa muntu, kuthiwe yi-election, kakublenywe labo abayibo abaphethe umnotho. Abaphethe umnotho ngezepolitiki yiZANU-PF, abaphethe umnotho ngezamabhizimusi yibo abale mali. Iningi labantu beZimbabwe kalila mali ngoba lalabo abasebenzayo bahola imali encane engasenelisi lokuthenga nje amafutha ukuthi bagcobe. So ke asi election yi corruption nje kade beyenza lokubulala ilizwe, kanti baza expectani ilizwe kalisela production, alisa produce lutho nje ongathiwa luyathengiswa. Sesisenza le singamhlawumbe singayibiza ukuthi yifeja economy edalwe yibona abantu bezana.
Umnumzana Ambrose Sibindi okhokhela inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association uthi idola leZimbabwe selifike emaphethelweni.
Khonapha koBulawayo sinanzele ukuthi intengo yempahla ikhanya iyaqansa okungazwisisekiyo. Uyatshengisa ukuthi imbangela yakhona iqeda kahle ukuba ningalibangela kuyini. Kodwa-ke kuliqiniseke ukuthi ukuphela kwamandla imali yeZimbabwe ungayiqathanisa lemali yeMelika, ikakhulu kumkambo omnyama, kunzima ngoba ungananzela kathesha ukuthi imali yakhona isiwile sibuloko esabekayo. Okuthi idola eyodwa eMelika isiphosa isitshaya i-3,000 RTGS. So yimbangele okanye impahla zikhwele. Okunjalo ukuthi sesiphakathi kohlupho. Yikho nje sihlala sikhuluma ukuthi njengezakhamizi, njengezisebenzi, ukuthi sikunanzele ukuthi imali yeZimbabwe isasebenza. Uhulumeni sokufanele aphumele endlela ukuthi akayimise kancane, avume ukuba nakho usebenza imali yemzini yeMelika, ngoba kwezaba indlela yokuba nasinqande lolu hlupho olukhona.
Kuthi kukhona njalo okunye okukhuphula intengo yempahla ejiyeneyo.
Sinanzelela ukuthi ngaphi izitolo okwenza intengo zakhona ziqansa. Abaningi ungangena uthenga RTGS abasebenzisi futhi nayo basebenzisa yona nale i-rate yomkambo omnyama abalandaba leyo kahulumende. So yikho usikhwezela lolu hlupho. Njalo okunye yikhona ukuthi unganazelela khathesi impahla eziningi amakhampani amaningi asewuthi impahla ezothengisela abantu engamanufacture ngolunye uhlupho esilalo. So ke silethemba lokuthi uhulumende kufanele akhayele masinya, ngoba eqinisweni ukuthi intengo zikhwela nsuku zonke, kodwa iholo lezisebenza liqansa lihlala lindawonye. Khonakhona kuyatshengisa ukuthi impilo yesisebenzi, impilo yemuli yesisebenzi, impilo yabantu beZimbabwe isenzima kakhulu. So ke silokunzima sifika ukuthi uhulumeni sofanele abe le ndlela ezihlakaniphileyo zokuba navuselela umnotho, ukuba nanqande lolu hlupho abantu asebehlangana nalo ngentengo yempahla ekhwela nsuku zonke.
Uhulumende usanda ukuthi abantu sebevunyelwa ukuyathenga impuphu, amafutha okupheka lokunye kwele-South Africa nakwamanye amazwe ongafakelwa umthelo we-customs duty. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngoGibbs Dube. Thank you.
abatsha abaningi eZimbabwe abalalwazi olujulileyo ngokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe esethulelwa uZulu ngomnyaka ka-2013. UTobias Mzingwa usipha lolu daba.
Ezinye ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi balutshwane kakhulu abantu abalolwazi ngogwalo lolu loba bekwazi mhlophe ukuba kulesisekelo sombuso welizwe esethulelwa uZulu ngomnyaka ka-2013. Umkopi Ncube osakhulayo ohlala kobulawayo uthi abatsha abaningi kabalalwazi olujulileyo ngesisekelo sombuso welizwe ngoba babona engani yikuchitha isikhathi ukubala ugwalo lolu.
Abaningi abazihluphi ngokulandelela imithetho lamalungelo alotshiweyo esisekelweni sombuso. Ukuba ignorant lokhu sikuthola ekuthini abanye bakubona kungela ncedo ukuthi babekwazi. Ngokubana kwezinye izikhathi akubasizi, so into engakusiziyo awuvamanga ukuyisebenzisa.
Unkosikazi Sandra Gama obona ngenhlelo zonke kunhlanganiso esebenza lamankazana e-Girls Table Zimbabwe uthi amazwi asetshenziswa ekulobeni isisekelo sombuso kungaba yiwo enza ukuba abatsha bengabali ugwalo lolu oluqakathekileyo.
Ukuze bengazi iconstitution singathi kubangelwa ngendlela iconstitution leyi ebhalwe ngakhona. Uyathola ukuthi the language ebhalwe ngayo iba nzima for abantu abatsha ukuthi beyizwisise. As a result bagcina bengasazihluphi ngalo i-document leli. Ekugcineni abantu abayizwisisayo, abantu abayisebenzisayo, ngabantu abanjengamaloya, abantu abasebenza kwezamalungelo abantu.
Unkosikazi Thando Gwinji, umkhokheli wenhlanganiso esebenza labatsha elupane leBinga, eye Youth for Innovation Trust, unombono ofanayo.
Ulwazi oluthe xaxa mayelana lesisekelo sombuso luqakathekile kakhulu ukuthi ontanga babe lalo ukwenzela ukuthi bazwisise umthetho, benelise ukuzithuthukisa, bazivikelela lapho okuhlukuluzwa khona amalungelo abo ngoba isisekelo sombuso yiso esiphethe i-Bill of Rights yethu. Okwakhathesi lulutshwana lolulazi kubontanga.
Loba ngomnyaka ka-2018 uhulumende wethula isisekelo sombuso ngendima ezilitshumi lasithupha ezikhulunywa kusemthethweni eZimbabwe, lokhu kukhanya kungancedanga kangako ngoba abatsha abaningi lokhu bengasazi isisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo okunhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute, uthi kulezi zathu ezintathu ezenza ukuthi ulwazi lwesisekelo sombuso lusilele kwabasakhulayo.
Okokuqala ikuthi abanye bangkhona bafundanga, so abakwanisi ukubala okubhalwe laphana. Okwesibili ikuthi abantu babhizi ukuhlupheka lokuthi akula msebenzi, so abantu batholana bebhizi bezama ukuphila, abanye bayathengithengisa, abanye bangwavangwava, abanye bayagweja, so kasela sikhathi sokuthi bali constitution ezama ukuphila labantu abakhe. Okwesithathu ikuthi ilizwe leteli liloncindezelo.
Omunye osakhulayo njalo esebenza lenhlanganiso ye-National Youth Development Trust, uSichelesile Mguni, uthi abatsha kumele beqakathekise isisekelo sombuso welizwe.
Ngumlandu wawonke umuntu owaziyo isisekelo sombuso. Nxa usazi kulomuntu omusha eceleni kwakho, mbona ngani kuyabe kuyinto eqakathekileyo ukuthi lawe umuthi fahlafahla umazise ukuthi isisekelo sombuso siyini njalo nokuthi siqakatheke ngaphi.
Ugatsha olubona ngezemithetho luthi uhulumende wenza okuningi ekufundiseni uZulu mayelana ngesisekelo sombuso welizwe, okuhlanganisela ukufundiswa kwalolu gwalo ezikolweni zemfundo yaphansi lenkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter lezinye. Umnumzana Methuseli Moyo ocubungula indaba zabatsha njalo efundisa ekolitshini leNational University of Science Education uthi ukuze isimo lesi silungisiswe kumele imfundiso yesisekelo sombuso welizwe iqale kwabatsha.
Asithi thina kuqalela esikolo maybe e-primary nje befundiswa okulutshwane kwakhona. Nxa umuntu infundo lokhu ihambe siyaphambili siye-secondary, kufundiswe ne-constitution futhi kuye ema-college, kuye ema-university. Njengoba nje abantu befundiswa nje zonke izinto. Ngoba i-constitution into yomuntu wonke, lobe senzani kumele abeyazi ukuthi thini.
Inhlanganiso e-Youth Empowerment and Transformation Trust ilinganisa ukuba phakathi kwabatsha abahlanu, munye kuphela ololwazi ngesisekelo sombuso welizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ku-Live Talk namhlanje, The Connections kanyela udaba lwabe-Reserve Bank of Zimbabwe abathi baswele ubufakazi bokuthi baphatheka kunkohlakalo abantu abaveswa kudokumentary ye-Gold Mafia eyaphuma emsakazweni we-Al Jazeera. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.